Vachitaura apo vanga vachikoro kutsedza vamunangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinatu pakati vanezbet tinotenda bhonzo vakurudzira vamunangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire. Vabhonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuatachimendi vasiri pachikoro. Vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro. Izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Tisachatikuda kuunza kuna president inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudent anenge ari paattachment. Ziri kuita kunge dzakawandisa voza kurubhadhara yakafanana ari pagraund neari kuattachment. Saka tiri kukumbira kuti vadzidzisewo vari kuattachment inovatatisa nemari dzinodzidzanei anenge ari pachikoro. Then also mafees grant ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzinotokwanisa kubatsirikana. Isu tichiona kuti madhiropauti ari kuwanda nenyaya yekuti tiziuramba tichikwira.
Vabhonzo vaudza vamunangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya.
Nenyaya yemadzidzi zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard. Saka tatiuzvibva zvadzidziso ndozvishoma zvatatinazvo.
Mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vatalent Chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva. Vachiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda.
Indigenization policy yakanaka but for now I think inogona kusave inodambuiswa pasaiti kuti then pumbeta chokesh in terms of calling new investors. Tremendousi dzakawanda dzasamaini dzakawanda tine zvinhu zvakawanda zvatikwanisa kushandisa kujenerata rinazvo income and to create mabasa akawanda rani. So there is need to panodiwa kuti maybe timbo ta focus more on job creation kana tifocus more on good in Zimbabwe through other means.
Mumwe womudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari Florence Garande atiwa netarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo.
Tiri obvious kuti mwana wese paanograduata anenge ane tarisiro yakanaka. Hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate unogara. Obvious we are hoping for a brighter future. Nekuti harisine change iri kuitika munyika ka we hope zvinotongochinjawo for the good.
Vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika vamunangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire. Vamunangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Asa Chigoriwa.